Chiskutiza, taka flexa, ende taka iza. Ingori oh, e-o, ingori oh, e-o. Ah, jiterera, uterere, jiterera, uterere. Ah, uri kunzwe, wanzwe, uri kunzwe, uri kunzwe.
Ndanzwapo cha guriro, chikumbo cha siri fia chauya. 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 Ndanzwapo cha guriro, chikumbo cha siri fia chauya.
Icho, chino uya takarara. Manje nasi chashika chisati tarara. My way, chopo zvaparara. Zvadiru wachecha, marito jisecha. I think, chino kara chinenzara. Pachashika pese pano tutanga kupikwa. My way, jimu siyaza sukwa. Churongeza futi, chopo jazipeka. Kwedemu, ha, kwedemu. Ewe, kwedemu, ha, kwedemu. Unaika, kwedemu, ha, kwedemu. Icho chiku ita noisi, chiku makisa poisi.
Don't swap out your gurido. Chikumbo cha siri fia chauya. Don't swap out your gurido. Chikumbo cha siri fia chauya. Don't swap out your gurido. Chikumbo cha siri fia chauya.
Taka simba saka chiskutiza. Taka flexa ende taka iza. Ingori oh. Uterere, chiterera, uterere. Ah, uri kunzwe, wanzwe, uri kunzwe, uri kunzwe.
Ndanzwapo cha guriro, chikumbo cha siri fia chauya. 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 Ndanzwapo cha guriro, chikumbo cha siri fia chauya.